vachitaura mushure memutsangano westanding committee yebato iri muHarare muteveteri wemutauri weMDC vanokutambo rinyoka vati mapurisa arambidza kuti mutsangano uyu usaenderere mberi achiti akabatikana nekuvhurwa kwezvikoro
kuna magetsi zvikoro zvavhurwana hana mari hakuna chiripo vanhu havana kana chavainacho nyika iri kutambura saka vanhu varoda kuziva kuti utungamiri weMDC uri kuti kudii paagenda 2023 yatanga achida kuti tiite mangwana ndopanga pachida kusesesurwa neutungamiri weMDC kuti tichaita serwendo runo iplani yeaction yeMDC yegore ra2020 asi mapurisa aramba ivhendi yato hanzi nekuti zvikoro zvekuvhurwa svondo rino ivhendi yedu haikwanise kuenderera mberi asi tatibvundisa ndechekuti tashama kuti ko mapurisa ane chekuita here nekuvhurwa kwezvikoro because vakuti mapurisa hakwanisi kunge ari kunoti mapurisa ari pane kuvhurwa kwezvikoro saka tikusha kuti mapurisa apinda papi pakuvhurwa kwezvikoro
vatambo rinyoka vati mutsangano uyu hauchaitwa mangwana nekuti MDC inoda kuti vatsigiri vayo vasarohwa kana kurwiswa nemapurisa vati zviri pachena kuti mapurisa ari kuda kurwisa vatsigiri vebato iri sezvaakaita apo bato iri rakaronga kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika
takamboona zvakaitwa kugore rapera muna 2019 vanhu vemdc vakadashurwa vanhu vezimbabwe vakadashurwa vakashungurudzwa vakarohwa kubvira muna august pakaida kuita ratidziro dzedu dziri murunyararo muHarare nana bhuru wayo nana gweru nana masvingo nebamutare zvakarambidzwa izvozvo mwedzi wanyamafufu gore rakapera takaona rezhimu yavamunangagwa ichirova nekushungurudza vanhu nekuda kwaratidzira zviri pamutemo saka tati haiwa tokuvapa mukana wekuti taendesa nyaya yedu kuti tauda kuti tichiita agenda 2023 tiitwe musi wechipiri asi sekutaura kwandamboita tiri kuongorora semusangano tawirana kuti tinosvika rinhi kusvika rinhi tichiteerera mitemo isina musoro
vati musangano uyo wange uine dingindira rekuti agenda 2020 wange uchifanira kuitwa kumai musodzi wall kumbare wave kuzoitwa nemusi wechipiri svondo rinouya panzvimbo ichaziviswa nekufamba kwenguva vatambo rinyoka vati MDC yaneta nekutorwa sesangano remagandanga uye iri kuzeya kuti yoramba ichitevedza mutemo here kana kuchinja maitiro
vakaramba zvatoda kuti ane musi wechipiri muchaona zvatichaita ndo nyaya iri kupinda munyaya tokuti tikuongorora kuti kusvika zvarinhi tichiteerera mitemo isina musoro yemapurisa ada kutirambidza kuita kodzero dzedu nekuita maactivities edu avana vaanozviziswa nedumbiro remitemo yezimbabwe
hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri wezimbabwe republic police assistant commissioner paul nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza studio 7 kuti vanoona sekuti mapurisa ari kumbunyikidza MDC
zvinhu zvinorwisana nezvinotaurwa nemutungamiriri wenyika zvikuru sei paanenge achiti Zimbabwe yenyika yakasununguka vanhu vanofanira kuratidzira murunyararo uye vanobvumidzwa kuungana tikangoti zvinhu zvinotorwisana nebumbiro remutemo wenyika nekuti bumbiro remutemo wenyika rinobvumidza kuti vanhu vaungane vachitsigira mapato avanoda uye vachikwanisa kuyanana vachiwadzana vakadaro saka zvinhu zviri kunze kwemutemo uye zvinhu zvinoratidza kuti tichiri kure neutongi hwegutsa rizhinji
muna nyamavhuvhu gore rapfuura ZRP yakarambidza MDC kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika ichiti yaityira kuti kuratidzira uku kwaizokonzera mhirizhonga sezvainge zvaitika pakuratidzira kwainge kwaitika muna ndira ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.